Mumwe mukuru mubato reUmbrella for Democratic Change kana kuti UDC Dr. Penyo Butali vaudza Studio 7 kuti bato ravo harina daka nezvizvarwa zveZimbabwe zvinogara nekushanda muBotswana.
Zvekuti
UDC iri kuda kurwisa zvizvarwa zveZimbabwe manyepo. Hondo yedu yakanangana neZANU-PF naMnangagwa.
Nemusi wechishanu umiriri weZimbabwe muBotswana vaHenry Mukonweshuro vakaburitsa mashoko kuvatori venhau vachiambira zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvingwarire sezvo zvigona kurwiswa nezvimwe zvizvarwa zveBotswana mushure mekunge vanopikisa vapomera Zimbabwe mhosva yekupindira musarudzo dzenyika yavo. Vanopikisa ava nemusi wemugovera vakaendawo kunoratidzira pamuzinda weZimbabwe kunyange vakanambidzwa kupinda mukati nemapurisa. Vabutani vati vanotoda kubatana nezvizvarwa zveZimbabwe kubvisa vanotonga nedemo munyika mbiri idzi kuburikidza nesarudzo.
Isu hatina chatingarwira nezvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muno. Dambudziko rakavasimudza kumusha ndiro ratiri kurwisana naro. Muvengi wedu mumwe chete ndiva Munangagwa. Saka tiri kutotsvaka nzira dzekuita mushandira pamwe nezvizvarwa zveZimbabwe mukurwisana nekuvhiringidzwa kuri kuda kuitwa dunhu Sadik na Sachigaro waro.
Mumashoko enyunyuto vanopikisa vanoti Zimbabwe iri kupindira kuburikidza nesangano revasori reCIO richishanda nero munyika iyi reDirectorate of Intelligence Services mukuronga kubirira sarudzo. Bato reUDC rinotoo bato riri kutonga reBotswana Democratic Party kana kuti BDP riri kushanda neZANU-PF kuti rinyorese zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvivote zvisiri pamutemo. Asi munyori mukuru mubato reBDP vaTavis Kariwo vati aya manyepo uye vati vanopikisa vari kuda kukonzera ruvengo nekusagadzikana munyika.
Vanopikisa vane nhoroondo yekukonzera mhirizhonga kunyange kuvanhu vedu vemuno. Tine makore akawanda tichidzika mose vanhu vanoda runyararo kusvika UDC yaumbwa. Asi mapurisa achadzivirira munhu wese ari munyika zvisinei nekuti anobva kunyika ipi.
Mashoko kuvatori venhau munyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vakati Zimbabwe haipindire munyaya dzezvematongerwo edzimwe nyika vachiti hurumende inoshanda nebato chero ripi rinenge rasarudzwa zviri pamutemo. Vakatiwo Zimbabwe inoshanda pasi pemitemo yeSADC. Vamukono weshuro vaZoto vakavimbiswa nemapurisa emuBotswana kuti achachengeta zvizvarwa zveZimbabwe. Vanoongorora zvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi paTswana University of Technology muPretoria, South Africa, Mzinafundo Riki Mukonza vanoti gwaro rakaburitswa nemuzinde weZimbabwe muBotswana haranga riri rekutanda nyadzi. Kutiwo nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika uye vari mukuru anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice kana kuti Zim Justice vatendai Ruben Bofana vanoti ZANU-PF yoda kudyara mbeu yeruvengo munyika dzakaipoteredza. Asi mukuru muhofisi inoona nezvekufambiswa kwemashoko muZANU-PF vaFarai Marapira vakaudza Studio 7 kuti havapindire musarudzo dzedzimwe nyika. Zimbabwe iri kupomerwawo mhosva yekupindira musarudzo dzekuMozambique, Namibia, Zambia neSouth Africa. Asi bato reZANU-PF rinoti rinongotyidzana nemapato ari kutonga kwete kuti rinopindira panyaya dzesarudzo. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.